Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kurudzira gurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube kuti vasamanikidze Reserve Bank of Zimbabwe kudhinda mari, sezvo zviri pachena kuti mari iri mubhajeti ravo regore rinouya haikwane. Mapazi ehurumende ari kuudza dare reparamende kuti mari yavakapiwa navaNcube ishoma. Vaimbova gurukota rezveupfumi vari mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vatendai biti vanoti bhajeti rakatorwa navaNcube igudzi ramukanwa.
Kungotaura chete because haana mari yacho, kungotaura chete. Bhajeti ya 2021 yakafandwa only to the extent of 30%, 70% haina kufandwa.
Vabiti vanoenderera mberi vachiti
iyo bhajeti yacho yanga iri 420 billion. Which is 4.2 billion US dollars. Ukashansa rate re 1:100. Ngatiregei kunyeperana nekupedzerana nguva tichida kutaura nezveZimbabwean dollar risiko ende risiri kushandiswa munhu wese ari kushandisa US dollar. So angatifanira kuti adzokere aise budget rake muUS dollar. Adaro ochipa mushandi, ochipa civil servant US dollars nokuti vanhu ari kutambura. Chechipiri iye ari kuti economy ichapfuura ne 7.5%, but gore rino chaitiri mun minus 12%. Uyezve taxa vanhu, ma informal sector presumptive tax yakwira. It's an anti people budget.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya, avo vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries, vanoti havo budget iri rakanaka chose.
Chikuru chavakaita ndezvokuti izvo vanhu veZimbabwe vazvionere kuti vanofanirwa kuzvimirira voga. Saka vakativo tinoda kukurudzira inonzi yo value addition, kureva kuti zvicherwa zvemuno zvinenge zvaogadzirwa muno, zvatinorima zvinenge zvaakuprocesswa muno. Zvinoita kuti mabasa avo awande avepo, uyezve zvinoita kuti mari yakawanda ivuye munyika.
Vachipawo pfungwa dzavo, mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, kana kuti MCOS, Dr. Israel Murefu, vanoti bhajeti rakanaka haro asi
riri yatingati very ambitious. Kuona kwedu zvinangwa zvacho zvinhu zvakanaka, asi tiri kuona kuti zvinangwa zvacho zvakanyanya kuwandisa zvekuti dzimwe nguva munogona kuzolose focus. Zvimwe zvacho zviri very noble. Dai tikakwanisa kusvika 7.4% GDP growth iri kutaurwa iyoyo, ndinofunga kuti nyika yedu inoenda mberi. Asi tine zvimwe zviri kutidzora mumashure zvakafanana nenyaya yeCOVID-19, tichine zvimwewo zvakafanana neinfrastructure yedu yakatidzikirei zvinoda a lot of funding.
Vamurefu vativo,
tiri kuonawo zvakare kuti pane budget deficit. Chiyo chakakosha kuti deficit iyi tinoita fund isinei, tinoivhara nechii deficit iyoyi. Tikaivhara tichitsvaga mari mumisika yemari zvinofamba, asi tikaivhara mari tichitsvaga mari kubva kuReserve Bank zvinhu zvedu hazvifambi.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vati vanotenda vaona saThomas nekuti
haina mutsauko nemabhajeti emakore akapfuura. Kungotora namba kusikukanda apo neapo, tichaona kuti patinotanga gore tichiendera pamberi. Mame maministries anenge akapiwa toti veHealth, tichaona kuti vanenge vachichema kuti havana kumbovhira vapiwa mari idzodzo.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda vanoti bhajeti iri rakanaka chose.
Zvinhu zvinotendwa zvaitawa Mutuli, saka it's a starting step. Kuzotarisawo zvinhu zvaitwa zvekuti mota dzine more than 10 years hadzichabvumidzi kupinda muZimbabwe kubvira musi wa1 January. Izvi zvakakosha pakuti zvinodzora mari yanga ichibudiswa kunze vanhu vachitenga mota dzinozotanga kunetsa futi dzapinda, nekuti zvinoencouragea kuti tiitewo local assembly yemota industry.
VaNcube vakaparura bhajeti ravo remari inosvika mabhiriyoni 421 kana kuti 421 billion yemunyika. Asi mapazi ehurumende ainge ati ari kuda mari inodarika 1 trillion. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.